vachamisa semukuru wemacitizen vanga vari kuparire nyatwa vachiona madzibaba nekuti kutsika dzedu semacitizen tinokoshesa nyaya yesolidarity with our people and solidarity with the oppressed. Munoziva madzibaba taifara naye tiri kumarali, saka tinofara tiri tese, tinochema tiri tese, tinowa insolidarity kana mumwe wedu akuwadzwa. Ndosaka vachamisa vati rega ndiende inini mbune ndinoona madzibaba kuti vaite acertain kuti akakuwadza kusika papi, kuti kana vachipa direction kusekretari wedu wehealth nasekretari wewelfare kuti tiratidze zvese zvinodiwa kuti timupe aproper treatment inodiwa. Totenda vese vabetsera muprogramu iyoyo kuti madzibaba awane safety nekuti madzibaba awane chikafu nezvese zvinodiwa. Ndosaka mutungamiri vaenda ikoko nekuti vachiona kuti tinotora chinhano chipi kuti gadzirise nyaya yeredress.
Saka vachamisa vati nekutochwa ikoko kana kushungurudzwa kwavakarembera.
Vachamisa vataura meseji kuna vamunangagwa kuti vamunangagwa mune constitutional obligation yekumaintaina law and order nekuprotecta macitizen. Saka zvinoratidza failure of leadership. Vachamisa vataura kuti vari worried nenyaya yekuti vamunangagwa vasati vapa shoko maererana neviolence iri kuitika kubva kukwekwe kugokwe, uye nhasi madzibaba arohwa, but we have not seen statement inobva kuvamunangagwa vachikondema violence. Nekuti kana usiri kukondema, which means uri kukondona. Saka tiri kutarisira kuti vamunangagwa kana vari responsible leader wezanupf vanofanira kutaura, nekuti munyika munofanira kuti muve nerunyararo. Saka tiri kutarisira ZANU as our opponent inofanira tikurudzire kuti paite runyararo so that tiite coexist politically, nekuti politically kunofanira kuita contestation kusina munhu ari kukwadzwa kusingateuri ropa nenyaya dzematongero enyika.
Taona bazi rezvekuburitswa kwemashoko richitaura kuti kune mapurisa asungwa nenyaya iyoyi yekushungurudza vakarembera. Sebato munoti nedanho iroro?
Tinozvikudza izvozvo nekuti tangachitaura nemukuru wemapurisa achiudzwa navachamisa vakamira hurumende idzva kuti tinotarisira kuti mapurisa arambe ari professional, nekuti vatiri kunetsa navo haasi mapurisa. Vatiri kunetsa navo vanhu vari muzanu vari kushayisa vanhu chikafu, vari kushayisa mishonga mumahospital. Isu tira kuti tipinde, kwete kuti tishungurudze vezanu, asi kuti kana vachidemonstra tovapa mabhoso, tovakurudzira, nekuti the freedom to demonstrate iri muconstitution. Tiri kutarisira kuti vakomana nevasikana vari muzanu kana tapinda mugovernment vachipiwa retirement package, maovheti ochengetwa. Tiri kutarisira kuti vechidiki vopiwa mabasa. Ndo nyaya inoita tive tiripo. Saka vachamisa vataura nevakuru vemapurisa kuti tiri kutarisira kuti vamaintaine professionalism, nekuti tiri kutarisira kuti zviri mumutemo neconstitution yeZimbabwe zviteedzerwe, nekuti mapurisa anofanira kuchengetedza macitizen kwete kuharasa zvizvarwa zvemuZimbabwe.